Bhuku rekutanga remadzimambo. Chitsauko 1. Mambo Davidi akanga akwegura, ava nemakore akawanda, uye kunyange zvazvo vaimufukidza nemachira, akanga asisadzirwe. Saka varanda vake vakati kwaari, "Ishe wangu mambo ngaatsvagire musikana mhandara kuti ashandire mambo achimuchengeta. Acharara mumaoko enyu kuti ishe wangu mambo adzirwe." Vakatsvaga musikana akanaka munharaunda yese yeIsraeri. Vakawana Abhishagi wekuShunemi. Vakapinda naye maiva namambo. Musikana wacho akanga akanaka chaizvo, uye akava mushandi wamambo achimuchengeta. Asi mambo haana kurara naise mukadzi wake. Munguva iyi, Adonija mwanakomana waHagiti akanga achizvikwidziridza achiti, "Ndine ndechava mambo." Akatsvaga ngoro nevatasvi vemabhiza nevarume 50 kuti vamhanye vari mberi kwake. Asi baba vake havana kumbobvira vamubvunza kuti, "Uri kuzviitirei?" Aivawo nechimiro chakanaka chaizvo, uye akazoberekwa Abhusaromu atoberekwa. Akarangana naJoabhi mwanakomana waZeruya nemupristi Abhiatari, uye vakati vaizobatsira Adonija vachimutsigira. Asi mupristi Zadhoki naBhenaya mwanakomana waJehoyadha nemuprofita Natan naShimei naRei nevarwi vaDhavhidhi vaiva nesimba havana kutsigira Adonija. Adonija akazobayira makwai, mombe nemhuka dzakakodzwa pedyo nedombo reZohereti riri pedyo neEnrogeri. Uye akakoka vanin'ina vake vese, ivo vanakomana vamambo nevarume vese veJudha, ivo varanda vamambo. Asi haana kukoka muprofita Natan, Bhenaya nevarwi vaiva nesimba kana munin'ina wake Soromoni. Natan akabva ati kuna Bhatishebha, amai vaSoromoni, "Hauna kunzwa here kuti Adonija mwanakomana waHagiti ava mambo? Asi ishe wedu Dhavhidhi haana chari kuziva nezvazvo. Uya ndikupe mazano, kuti uzviponese iwe nemwanakomana wako Soromoni. Pinda muna mambo Dhavhidhi uti kwaari, 'Hamusi imi here ishe wangu mambo, makapika kumuranda wenyu muchiti, mwanakomana wako Soromoni ndiye achanditevera pakuva mambo, uye ndiye achagara pachigaro changu cheumambo. Saka nei Adonija ava mambo?' Paunenge uchiri kutaura namambo, ini ndichabva ndapinda ndichikutevera, uye ndichatsigira mashoko ako." Saka Bhatishebha akapinda maiva namambo, muimba yake yekurara. Mambo akanga akwegura chaizvo, uye Abhishagi muShunemi akanga achishandira mambo. Bhatishebha akabva apfugama pamberi pamambo, akadzikisa musoro wake, mambo achibva ati, "Unoda kukumbirei?" Iye akati, "Ishe wangu, ndimi makapika naJehovha Mwari wenyu kumuranda wenyu muchiti, mwanakomana wako Soromoni ndiye achanditevera pakuva mambo, uye ndiye achagara pachigaro changu cheumambo. Asi onai, Adonija ndiye ava mambo, uye ishe wangu mambo haana chaari kuziva. Abayira mikono yemombe, mhuka dzakakodzwa, nemakwai zvakawanda chaizvo. Akakoka vanakomana vese vamambo nemupiritsi Abhiatari naJoabhi mukuru weuto. Asi haana kukoka muranda wenyu Soromoni. Ishe wangu mambo, maziso evaIsraeri vese ari pamuri, kuti muwadze kuti ndiani achagara pachigaro cheumambo chashe wangu mambo pashure penyu. Kana mukasadaro, ishe wangu mambo paanongoradzikwa pamwe chete nemadzateguru ake, ini nemwanakomana wangu Soromoni tichanzi tiri vapanduki." Paakanga achiri kutaura namambo, muprofita Natan akabva apinda. Mambo akabva audzwa kuti, "Muprofita Natan auya." Natan akapinda akaenda pamberi pamambo, akapfugama, akadzikisa musoro wake. Natan akabva ati, "Ishe wangu mambo, ko imi makati here, Adonija ndiye achanditevera pakuva mambo, uye ndiye achagara pachigaro changu cheumambo? Nekuti nhasi aenda kunobayira mikono yemombe, mhuka dzakakodzwa, nemakwai zvakawanda chaizvo. Uye akoka vanakomana vese vamambo nevakuru veuto nemupristi Abhiatari. Vari kutodya nekunwa naye, uye vari kuramba vachiti, mambo Adonija ngaaramba achirarama. Asa hana kundikoka, ini muranda wenyu, kana mprisi Zadoki, kana Benaya mwanakomana waJehoyada, kana muranda wenyu Soromoni. Yeshu wangu mambo abvumira here kuti izvi zviitwe, asina kuudza muranda wenyu kuti ndiani achagara pachigaro cheumambo, chashi wangu mambo pashure pake. Mambo Davidi akapindura kuti, ndishevedzerei Bathsheba. Saka akabva apinda, akamira pamberi pamambo. Mambo akabva aita mhiko achiti, naJehovha mupenyu uyo akandinunura pakutambudzika kwangu kwese. Sekupika kwandakaita kwauri naJehovha Mwari waIsraeri ndichiti, mwanakomana wako Soromoni ndiye achanditevera pakuva mambo, uye ndiye achagara pachigaro changu cheumambo panzvimbo pangu. Ndizvo zvandichaita nhasi. Bathsheba akabva apfugama pamberi pamambo, akadzikisa musoro wake, akati, Ishe wangu mambo Davidi ngaararame nekusingaperi. Mambo Davidi akabva ati, ndishevedzerei muprisi Zadoki, muprofita Nathan, na Benaya mwanakomana waJehoyada. Vakabva vapinda, vakanomira pamberi pamambo. Mambo akati kwavari, endai nevaranda vashe wenyu. Muite kuti mwanakomana wangu Soromoni ataswe nyurusi rangu. Mudzike naye kuGihoni. Muprisi Zadoki nemuprofita Nathan vachamuzodza ikoko, kuti ave mambo weIsraeri. Mubve maridza hwamanda moti, mambo Soromoni ngaaramba achirarama. Ibvai madzoka muchimutevera, uye achapinda kugara pachigaro changu cheumambo. Achava mambo panzvimbo pangu, uye ndichamugadza kuti ave mutungamiri weIsraeri neweJudha. Benaya mwanakomana waJehoyada akabva ati kuna mambo, Amen. Jehovha Mwari washe wangu mambo ngaite saizvozvo. Jehovha zvaakava nashe wangu mambo ngaavewo naSoromoni. Uye ngaite kuti chigaro chake cheumambo chive chikuru kupfuura chashe wangu mambo Davhidhi. Mupresti Zadoki, muprofita Nathan, Benaya mwanakomana waJehoyada, nevakereti nevapereti vakabva vaenda, vakaita kuti Soromoni ataswe nyurusi ramambo Davhidhi. Uye vakaenda naye kuGihoni. Muprisi Zadoki akabva atora nyanga yemafuta mutende, akazodza Soromoni. Uye vakatanga kuridza hwamanda, vanhu vese vakatanga kushevedzera vachiti, mambo Soromoni ngaaramba achirarama. Pashure paizvozvo, vanhu vese vakakwidza vachimutevera, vachiridza nyere, uye vachipembera nemufaro mukuru, zvekuti nyika yakatsemuka neruzha rwavo. Adonija nevaya vese vaakanga akoka, vakazvinzwa pavakanga vapedza kudya. Joabi paakangonzwa kurira kwehwamanda, akabva ati, ko mheremhere iri muguta ndeyei? Achiri kutaura, Jonathan mwanakomana womupristi Abhiatari akabva asvika. Adonija akabva ati, pinda, nekuti uri murume akanaka, uye ndinoziva kuti wauya nemashoko akanaka. Asi Jonathan akapindura Adonija achiti, aiwa, Ishe wedu mambo Davhidhi agadza Soromoni kuti ave mambo. Mambo aita kuti aende nemuprisi Zadoki, muprofita Nathan, Benaya mwanakomana waJehoyada, nevakereti nevapereti, uye vaita kuti ataswe nyurusi ramambo. Muprisi Zadoki nemuprofita Nathan vabva vamuzodza muGihoni kuti ave mambo. Pashure paizvozvo, vakwidza vachibva ikoko vachifara chaizvo, uye guta riri kupemberera. Ndirwo ruzha rwamanzwa. Uyezve, Soromoni agara pachigaro cheumambo. Uyewo, varanda vamambo vapinda kuti vakorokotedze Ishe wedu mambo Davhidhi vachiti, Mwari wenyu ngaaite kuti zita raSoromoni rive rakanaka kwazvo kupfuura zita renyu. Uye ngaaite kuti chigaro chake cheumambo chive chikuru kupfuura chigaro chenyu cheumambo. Mambo abva akotamisa musoro wake ari pamubhedha. Uye mambo atiwo, Jehovha Mwari waIsraeri ngaarumbidzwe, uye aita kuti mumwe munhu agare pachigaro changu cheumambo nhasi, uye aita kuti maziso angu azvione. Vaya vese vakanga vakokwa na Adonija, vakatanga kubvunda nekutya. Uye mumwe nemumwe wavakasimuka kananga kwake. Adonija akatya Solomoni, saka akasimuka akaenda kunobata nyanga dzeatari. Solomoni akaudzwa kuti, Adonija ari kutya mambo Solomoni, uye abata nyanga dzeatari, achiti, mambo Solomoni ngatanga apika kwandiri kuti azourai muranda wake nebakatwa. Solomoni akabva ati, kana akaratidza kuti munhu kwaye, hapana kana bvudzi rake rimwe chete richawira pasi. Asi kana pakaoneka chinhu chakaipa paari, anofanira kufa. Saka mambo Solomoni akatuma vanhu kunomuburutsa paatari. Akabva apinda, akakotama pamberi pamambo Solomoni. Solomoni achibva ati kwaari, enda zvako kumba kwako.